Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wechitatu mbudzi 14 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoshamisika zvikuru nemashoko akataurwa nevakuru vemauto uye nevakuru vemapurisa sekuti harazivi kuti vanhu vakapfurwa vakapfurwa sei.
Crisis in Zimbabwe Coalition yoshora mauto nekuramba kuti ndiwo akapfura vanhu musi wa 1 Nyamavhuvhu muHarare.
Zvoti chifa kuti taufunga kuti vakuda kuumba vamwe vamugabe futi nekuti hapana munhu anombovatsoropodza kana kuti anonyanya kuungurusa zvavari kuita.
Vaimbova varwiri vehondo yerusununguko mudunhu ramashandaland west vanoti vave kuda kudzinga basa sachigaro wavo vakristu mutsvangwa. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika mukucherechedza chirwere cheshuga. Vamwe vatambi vechikwata chenhabvu chemawarriors vonanga kuliberia kumutambo wakakosha weafrican nations cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti harisi kufara nemashoko akataurwa nemauto nemapurisa ekuramba kuti havanei nechekuita nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu muguta reHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu gore rino. Vakuru vemauto vanoti vaPhilip Valerio Sivanda naBrigadier General Anselm Sanyatwe pamwe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakapa uchapupu pamberi pekomishen iri kuongorora nyaya yekupfurwa kwevanhu ava. Vachitsika madziro kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu kunyangwe vamwe vari kuti pane mavhidhiyo. Sangano iri rinoti mashoko akadai ndiwo ari kupa kuti nyaya dzakawanda dzekupondwa kwevanhu dzitadze kugadziriswa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemauto vaEverson Mugwisi ava vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vamwe vakuru vemauto vanoti vanhu vanogona kunge vakapfurwa navana muzvina bhizimusi vaipwanyirwa zvitoro zvavo nevanhu vairatidzira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaBlessing Vava.
Isu kusangano reCrisis in Zimbabwe Coalition tinoshamisika zvikuru nemashoko akataurwa nevakuru vemauto uye nevakuru vemapurisa sekuti harazivi kuti vanhu vakapfurwa vakapfurwa sei. Uyezve tinoona kuti vanhu vakaenda pakomishini iyi vakapika kuti vachataura chokwadi asi vaitaura manyepo. Zvinhu zvavaitaura zvinhu zvinoshoresa zvikuru nekuti umbowo huripo data mifananidzo yakabuda pakapfurwa vanhu muchirungu tingati evidence iri overwhelming. Saka zvinotinetsa isusu kuti ndivo vanhu vari pamusoro pekuti vachengetedze runyararo munyika asi vakatadza kuchengetedza runyararo musi wa1 August uyezve vari kutadza kumira pachokwadi nebasa ravanenge vakapikira kuti vachabatsira nyika yeZimbabwe vachichengetedza nyika yeZimbabwe. Asi kuona kuti macivilians kana ndingati vanhu in general hatisina chivimbo nemauto edu nenyaya yekuti vari kuramba zvinhu zviri pachena vari kuramba zvinhu zvavakaita.
Asika vavava amungati here makurumidza kumedza kutsenga muchada nekuti pachiri kuitwa kaongororo zvingaita here kuti vanhu vabva vatinongedzera kuti uyo ndiye akapara mhosva mapurisa asati apedza kuferefeta kwacho?
Chinotinetsa ndechekuti vachona vari kunzi vari kuzoferefeta nyaya idzi kana ndingati mapurisa vari kutoratidza kuti vane uyo ravakarerekera vachitaura ivo kuti vebato rinopikisa reMBC Bureau Honzere tiri kuona kwazuri kuende nezvikona kwazvakarerekera zvasarira hazvo commission kuti vachazogara pasi vachiita unganidzwe zvinhu zvavakawana pane zvavachanyorawo asi chero vasati vanyora isu tiri kunyunyuta zvikuru nevanhu vari kuuya kuzopa yandingati evidence ende zvinoratidza kuti avo vari kutonga uye nhavo vari muzvigaro zveukuru kumauto nekumapurisa vanhu vasina chido nekuti nyika yedu ibudirire uyezve vanhu vasingatendi ko vasingabvumi mhosva dzinenge dziri pachena dzinenge dzakaitawa nevamwe vavo
avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamhembe kweafrica mucrisis in zimbabwe coalition vablessing vavha vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 vaimbove varwi vehondo yerusununguko mudunhu remashonaland west vanoti sachigaro weboka ravo vachristopher mutsvangwa vanofanirwa kumbomiswa basa asachigoriwa anoti panyaya inotevera
vaimbova varwi vehondo yerusununguko vakabuda nechisungo chekuti vamutsvangwa vambomira kutungamira boka ravo pamusangano wavakaitira pacookswell muchinhoi nezuro sachigaro vevarwi verusununguko mudunhu iri vacornelius muoni vanoti vakatenderana kuti vamutsvangwa vamiswe basa nechimbichimbi pavabvunzwa nestudio 7 kuti musangano wedunhu unokwanisa kudzinga vamutsvangwa here vamuone vati chisungo chavakaita ichi vachaenda nacho kubazi repamusoro rinomirira nyika yose nhasi vamuone vanoti vane chivimbo chekuti chisungo chavo chichatambirwa nekuda kwezvikonzero zvakadzama zvavasina kuda kutaura asi imwe nhengo yevaimbove murwi werusununguko isina kuda kudomwa nezita iyo yakapinda musangano wanhezuro inoti vamutsvangwa vari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisira kusaremekedza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nevatevedzeri vavo kusavimbika pamwe nekukonzeresa kusawirirana muboka ravo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhoi vajohn marava vanoti kuda kudzingwa kwavamutsvangwa mucherechedzo wekuti vaimbova varwi verusununguko havadzidze pane kunetsana kwavaiita nevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe
zvotichifa kutenda kufunga kuti vakuda kuumba vamwe vamugabe futi nekuti hapana munhu anombovatsoropodza kana kuti hamunyaya kuongorosa zvavari kuita asi kuti vanongosiyiwa vachingoita zvezvavanoda chero vakakanganisa vanongonzi havafanirwa kupikiswa zvinova zvinhu zvakashata kuti senyika tosvika panguva yekuti tosvika pachinzvimbo chekuti zvo mutungamiri wenyika haatsoropodzwe zvaanoita asi anongosiyiwa nyaya yekuti mutungamiri wenyika
vamarava vanoti vanhu havafanirwe kudzivirira kutsoropodzwa kwemutungamiri wenyika sezvinoitwa navamutsvangwa
chikutaura nemavo veterans zvinhu zvinotityisa mbichana zvinotityisa nokuti zvo ukaona vanhu vaakudzivirira mutungamiri wenyika kuti asatarisiswe stereko kuti asakritisaizwe
vamutsvangwa vanoti vakamirira tsamba vasati vataura nezvenyaya iyi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini ata achigoriwa
zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviviri zvinoita basa rekuchengetedza mhuka zvanyemwa mavhiza ekupinda mubritain kuti zvinopiwa mubayiro nesangano rezimbabwe international women's awards muzvare nyaradzo hoto namuzvare petronella chigumbura vakanyemwa mavhiza vachinzi vaizogona kutadza kudzokera kuzimbabwe vaviri ava vanoshanda vari kulowa zambezi valley uye vanonzi vabatsira mukusungwa kwevanhu vanovhima vasina mvumo vanosvika makumi manomwe nevanomwe pasina kana kushandiswa bara rimwe repfuti mukuzeya nezvenyaya iyi marvelous muhlanganya uye westudio 7 abata amai jules jonathan vanove mukuru wesangano rezimbabwe international women's awards
madzimai ava vanoitwa akashinga vanoitwa petronella chigumbura nanyaradzo hoto theyare based in zimbabwe avo vanova vanobata avo mapoachers vanouraya mhuka vanotora nyanga dzemhuka vachizotengesa they made headlines kutanga kwegore rino nebasa ravo pana bbc nekupi nekupi vanga waka apply a visa ravore kuti vauye nekuti vaii receive award yavo gore rino ku Zimbabwe International Women's Awards ye the Founders Award. Vakanyima visa vachinzi havana ma assets ekuti vanokwanisa kuti vakwanise kupiwa visa rekuya kuno ku UK.
Mazwi amunawo ndapi kune avo vanopa iwaya matsamba ekufambisa sema visa panyaya yakadai semadzimai iwaya anenge achiita mabasa nemukurumbira vamune muri kuda kuti muwanikwe muchiremekedza kunzvimbo dzakadai seBritain nekumwewo.
Ini ndinongoti kune avo vanopa mavisa nekuda kwekuti kazhinji vanoti vanhu vasina maassets havakuzokwanisi kudzokera kumusha kuti vadzokere kumusha vapiwa mavisa. Ndinongoti it's not everybody anouya kuno kuEngland anenge achida kugara. Vakadzi ava vane zvekuita kumusha, basa ravo iroro rakavakoshera, vane dzimuri dzavo dziriko kuZimbabwe dzekuti dzavanga vachadzokera kuti vanosapota kumusha. Vanga vaine full sponsorship from vanhu vavanoshandira kuti vakwanise kuya kunoko. Saka kuvanyima kwavakaita mavisa kunoita kuti vakadzi ava vaonenge vasiri kukosheswa okungoita kuti vango vasangova nehope yekuti zvinhu zvavari kuita chaizvo chaizvo zviri kugamuchirika. So izvi zvinova zvinhu zvinorwadza kuti Home Office UK Home Office inotarisa zvinhu zviri zvekuti munhu ane chii but zvisina hazvo kunyanyo kukosha and like I said asi munhu wese anoda kuya kuzogara kunoku.
Pane zvamatinaita here kuedza kubata vanomirira hurumende yeBritain kuZimbabwe kana kuti vanopa iwaya mavisa?
Hongu, takavanyorera matsamba svondo rino kuti tichibvunza kuti zvakamira sei kuti vakadecida their decision pane grounds dzipi chaidzo chaidzo. Saka pari zvino takangomirira kuti vatipindure, hatizive kuti vachatipindura rini but takangomirira mhinduro kubva kwavari.
Amai Jose Jonathan vanove mukuru wesangano reZimbabwe International Women's Awards vachitaura vari parunare muBritain naMavelous Musanganya wewe Studio 7. Zuva reWorld Diabetes Day racherechedzwa nhasi vamwe vanhu vanorarama nechirwere ichi pamwe nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe vakatarisana nedambudziko guru rekutadza kuwana mishonga nekuda kwekushaya mari yekunze inodiwa pakutenga mishonga iyi. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Susan Mpofu anochengeta mai vake vakura uye vave nenguva vaine chirwere chediabetes. Anoti mumasvondo mashoma apfuura amai vake vakambofenda vakazomuka mushure menguva inosvika awa rimwe chete nekuda kwekuti vaive vave nemazuva maviri vasina kumwa mapiritsi avanofanirwa kumwa sezvo vaive vashaya mari yemadhora ekuamerica anodiwa nezvitoro zvinotengesa mishonga. Amai Charity Ndisengei ndomumwe wevanhu vakawanda vari munyika vari kurarama nechirwere chediabetes icho vakabatwa mugore ra1995. Amai Ndisengei vanoti mumakore ose apfuura vange vasina dambudziko rekuwana mapiritsi avanofanirwa kumwa asi pari zvino ivo nevamwe vakaita saivo vave panjodzi yekurasikirwa neupenyu nekuda kwekudhurirwa nemishonga.
Dambudziko randinaro ndere kuneta kunzwa dzimwe nguva kupera simba kukuru pamishonga kumafarmacies. Dzimwe nguva imwe tinoishayiwa imwe tinoiwana asi dambudziko rakakura nderekuti mishonga yacho yava kudhura zvinokonzera kuti dzimwe nguva ugone kuita mazuva usati watora mishonga yacho. Mafarmacies achona anoda mishonga yavo kuitengesa nemari yekuAmerica yatinogona kunge tisina tiina mabhondi.
Chirwere chediabetes, icho chinozivikanwa nevakawanda chichinzi chirwere cheshuga, chinokonzera kushomeka kana kuwanda kweshuga mumuviri, izvo zvinogona kuuraya. Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mkolisi Ngwenya, vanobvuma kuti nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika, vanhu vane zvirwere zvakaita sediabetes, vakatarisana nedambudziko guru, sezvo vane zvirwere izvi vachifanirwa kumwa mishonga kweupenyu hwavo hwose. Dr. Ngwenya vanotiwo zuva reWorld Diabetes Day rakakosha nekuti rinobatsira kuti vanhu vawane ruzivo pamusoro pechirwere ichi.
Zvinoti panguva yekuti tikwanise kuti tifambise ruzivo nezvechirwere ichi nekuda kwekuti chirwere ichi chinobata vanhu vakawanda mazera ese munyika yemuno muZimbabwe endi vanhu vashoma vanoziya nezvazvo. Vanhu ava vane chirwere chediabetes vane vanhu vashoma vanonzwisisa chirwere chazvo zvokuti vanogona kuzvosvika patinoti isusu stigmatization. Kunze akufamba akunzi uyu murwere weshuga. Vanhu havanyatsonzwisisi kuti chero murwere weshuga iyeye akarwara kana kuti akakolapsa vanokwanisa kumuitira sei.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano reZimbabwe Diabetics Association pamusoro pehuwandu hwevanhu vane chirwere chediabetes munyika. Asi gwaro rinonzi World Health Organization kana kuti WHO Non-Communicable Diseases Progress Monitor regore ra 2017 rinoratidza kuti vanhu zviuru makumi mana zvinove zvikamu makumi matatu kubva muzana vakafa nekuda kwezvirwere zvisingatapuriranwe kusanganisira diabetes. Kwaro rinoratidzawo kuti pamatanho anotarisirwa neWHO kuti atorwe pakudzivirira zvirwere zvisingatapuriranwe, hurumende iri kusarira kumashure pane zvakawanda. Chiremba Dr. Rutendo Bonde vanoti hurumende ine mitemo ine matanho akanaka anoratidza zvose zvinofanirwa kuitwa pakudzivirira diabetes nezvimwe zvirwere zvisingatapuriranwe. Asi vati chinonetsa ndechekuti zvinhu izvi hazvizotevedzerwi.
Vanoyambira machiremba newese vanoshanda muzvipatara kuti tinoita sei kuti zvirwere izvi zvisawepo mapreventative measures.
Dr. Bonde vanotiwo chirwere chediabetes chikasarapwa chinokonzera zvimwe zvirwere zvakawanda, vachiti zviri nani kuti vanhu vawane mishonga yakafanira pane kuzoedza kuvarapa zvimwe zvirwere zvakawanda. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro avo vaimbovesa chigaro weZimbabwe Diabetics Association vari kutora utungamiri hwechikamu cheAfrica cheInternational Diabetes Association kutanga kwegore rinouya. Dr. Mangwiro abvuma kuStudio 7 parunare kuti Zimbabwe iri kusarira kumashure panyaya yekurapwa kwediabetes pachiti hurumende yakapedzisira kuita ongororo yemamiriro echirwere ichi munyika mugore ra 2005. Asi vati bazi ravo riri kuita zvose zvakafanira kusanganisira kuita kuti zvive nyore kuti vanhu vawane mishonga yavanofanirwa kuwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchoko uye tinokuchingamidzai nemufaro. Sekuvimbisa kwatakaita veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 vachange vachikupakurirai hurukuro pamusoro pematambudziko amuri kusangana nawo akaita senyaya yezvicherwa zviri munharaunda yenyu kusanganisira matombo eBlack Granite. Sanganai nesu mangwana kubva na 10:30 mangwanani kusvika masikati na 12:30 pamutoko hotel iri pamutoko center kumashonaland east. Hurukuro iyi tichaitevenyura ichiitika padande mutande repafacebook papeji yedu yeVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7. Musapurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere cheEbola chiri muCongo icho chaurayisa vanhu mazana maviri chinogona kupedza mumwe mwedzi mitanhatu sezvo rubatsiro ruri kunonoka kusvika kunzvimbo dziri mumatunhu ane kusagadzikana. Mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vari kutsigira danho ravo rekumisa kurwisa Gaza Strip mushure mekunge vatongi veHamas vari muGaza Strip vabvuma kurudziro yekumisa kurwisana iri kutungamirwa neEgypt. Nhasi rakwana gore mauto munyika apindira mukubvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe achivapomera mhosva yekuparadza upfumi hwenyika pamwe nekukonzeresa kutambura kukuru kwevanhu veruzhinji munyika. Chiitiko ichi chakatambirwa nemufaro mukuru nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika pamwe nekunze kwenyika sezvo vazhinji vaiona vaMugabe semunhu aitadzisa nyika kuenda mberi. vakawanda vari kunze kwenyika vakaronga kudzokera kumusha, vamwe vakatodzokera panguva iyoyi. Asi kusvika nhasi vamwe vachiri kunze kwenyika vakaita sava Kingston Jambao vari kuLondon vanoti havana kumhanyira kudzokera kumusha nekuti hapana chakashanduka pakupinda kwakaita hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata vaJambao kuti tinzwe maonero avo.
Taitarisira zvikuru, takafunga kuti parikutaurwa kunzi Zimbabwe yaita open for business, munguva kuchava nemabasa, vanhu vakatanga kushanda, nyika yedu ikatanga kufamba pakare. But zvinenge zviri kuratidzika iko zvino zvaitika ndezvekuti hakuna chimuko chiri kubuda uko nenyaya yekuti vanhu kana mainvestors vanoda nyika yakasununguka. Saka kuti vauye munyika yavanoona isina kusununguka handione zvichiitika izvozvo.
Chii chaizvo chamungati chakapotseka pane zvamuri kunyunyuta nazvo?
Kunaka pakutaura hongu mazwi aitaurwa nevatungamiriri varipo iko zvino. Nekuti taanew disposition, taakuda kuti tiite zvinhu maitirwo azvo chaimo chaimo, ti open for business. Yes, pamatauriro zvaita kunge pane chichaitika, zvaita kunge pane chimuko. Asi in reality chaiko chaiko hakuna chimuko chingabuda pakadai.
Imi makakwanisawo here kumbowana mukana wekuenda kuZimbabwe kubva November gore rapera kusvika izvi?
Kwete, handisati ndaona mukana wekusvika kumusha, asi tiri kutedzera zviri kuitika kumusha almost on a daily basis. Kutoona kuti pane chingaitike here kuti tikwanise kutakura mabhegi edu tiende kumusha. Asi zviripo zvacho ndezvekuti hapana.
Asika hapangabva pashayikawo chimwe chinhu chamungati mugore irori chinhu chaitawo shanduko yakanaka kubva pabva vaMugabe kusvika nhasi?
Tikada kutsvagurudza kuti pane zvakanaka zviripo here, ete handisi kuona chokwadi nekuti matauriro hongu matauriro, but kutaura nekuita zvinhu zvakasiyana. Unokwanisa kuti isusu tichidzwa kuti nyika yasununguka vaMunangagwa vari kuita zvinhu zvakasiyana nezvaiitwa naMugabe, asi zviri kuitika on the ground chaizvo chaizvo hazvisizvo. Iko zvinhu inflation is actually predicted to be higher than that year 2008. Mazvoona, handione chakanaka chatingati ndinoyemura kuti chaitwa nehurumende yedu for our people. Hakuna.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaKingston Jambao vari parunhare muLondon neStudio 7. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC vari nhengo yeZanu PF vaFrank Guni vanoti hurumende itsva iripo munyika yakanunura vana veZimbabwe vakanga vasina rusununguko kwemakore akawanda pasi pavaMugabe. Vaguni vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa chete kupa hurumende iyi nguva yekugadzirisa zvinhu.
Aiwa, tichitarisa pakadza vaMugabe tiri kuti pane zvinhu zvizhinji zvashanduka maringe tichitarisa nekusununguka kwakaita vanhu munyika. Mava nerusununguko rwakati wandei, tinoti mafreedoms, ingava freedom yekutaura vanhu zvavanoda vakasununguka zviri pamurao, ingava freedom yekuita zvematongerwo enyika. Tinoona vemapato anopikisa vasununguka kuita zvavanoda nguva ipi neipi vasingambunyikidzwe nemutemo kana nemapurisa kana nehurumende. Ndo zvimwe zvatiri kuyemura izvozvo. Uye tiri kuonawo kuti paita sanduko yakati kurei takanangana nekurwisa nenyaya yehuori munyika. Hurumende yavaMunangagwa iri kunangana chaizvo neavo vanga vachipunzira upfumi hwenyika pasi nenyaya yehuori. Zvinhu zvasanduka zvatinoyemura izvozvo. Hongu vamwe vangaona sezvanonoka zvavanga vari kutarisira, asi katoda kuvauimbisa nekuvayeuchidza kuti nyika yanga yasvika kumawere zvakanyanyisisa, kuti kuigadzurudza kuchada nguva yakati rebei kwete nguva pfupi pfupi. Tinonzwisisa avo vari kugunun'una kuti vanga vachitarisa kuti zvakananganawo neupfumi hwenyika zvinge zvavandudzwa, zvinhu zvinge zvavenane. Zvinonzwisisika izvozvo.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana veZimbabwe vari kutobuda munyika panguva iyo vanhu vanga vachitarisirwa kunge vachidzokera kumusha. Munotiwo?
Aiwa, hazvitishamisi. Vanhu vakasununguka kuti vatsvage kwavanenge vachifunga kuti zvingava zvinovanakira, asi tiri kukurudzira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanoda kuzvirara mari dzavo munyika kuti vatarise sanduko iri kuitika. Chekutanga, ngavatarise kuti mitemo yekuita zvemabhizinesi munyika inenge iri kuchinja ichienda mugwara rakanaka zvinopawo mukana kwete vari kunzi chete asi vari munyika kuti vanyatso kuti ini ndakuda kuita business rangu vachiziva kuti mangwana hauzofume uchinzi ibva ipapo kana kuti upfumi hwako hwatorwa nehurumende zviri kunze kwemurao izvo zvakatopera.
Chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vanove nhengo yeZanu PF vari parunare muWashington DC neStudio 7. Gore rimwe chete mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatora matomu kubva kuna vaRobert Mugabe kuburikidza nekupindira kwakaita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika. Bato rinopikisa reMDC rinoti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka kana zvichienzaniswa nepaive navaMugabe muutongi. Asi bato riri kutonga reZanu PF rinoti pane zvakawanda zvashanduka munyaya dzeupfumi zvinoratidza kuti upfumi hwenyika huri kukura. Mutoro wedu ena Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti upfumi hwenyika huri kuramba huchiwira pasi zvisinei nekuti ruzhinji rweZimbabwe rwakabatana munambudzi gore rapera mukuratidzira zvichivera kupindira kwakaita masoja munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazopedzisira zvaita kuti vaMugabe vasiye basa. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti hurumende yava Mnangagwa yatadza kutungamira nyika zvakanaka sezvo vachiti makambani mazhinji ari kuvhara magonhi awo kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga. Vamafume vanoti kuvhara kuri kuita makambani uku kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwakonzera kuti mabasa anyanyonetsa munyika.
Hapana kana chiri kugadziriswa kuti tinge tichiinda mberi, mabasa hakuna, mari hakuchina, in 2008 yadzoka.
Kunyange hazvo tatadza kutaura nemutauriri weZanu PF vaSimon Kaya moyo nezvenyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mumusangano imwe nhengo yeZanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti pane zvakawanda zvinobatika zvaitwa nehurumende yavaMnangagwa zvinoratidza kuti upfumi hwenyika huri kukura.
Gore rakukwana mwaka wambudzi uno vaMnangagwa vachinge vaita president, shanduko yataona munhau dzezvematongerwo enyika inotangira pakuona hurumende ichimutsa maindustry kana kuti makambani mazhinji akanga aparara anga akuita semamochari munyika yeZimbabwe asingachashandi.
Vamafume vanotiwo chimwe chiri kunetsa inyaya yehuori hwavanoti hwatekeshera muhurumende asi vaMnangagwa vasingatore matanho akasimba kuti vauraye honye iyi.
Zvokwadi vaMnangagwa vari kungosunga vanhu vavanovenga, hainganzi uri kurwisa corruption iwe uchingosunga vanhu vavakavengana navo.
Asi vaMugwadi vanoti kusungwa kwakaitwa vamwe vaimbova makurukota ehurumende yavaMugabe kunoratidza kuti vaMnangagwa vakazvipira kurwisana nehuori.
Saka zvinhu zvatinofarira uyezve tinoona kuti hurumende iri kurwisana nedanho rokubavha wavakuru kana kuti corruption.
Zvichakadai vamafume vanoti chiri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe munyika inyaya yesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzina kufamba zvakanaka, vachiti chinodiwa ndechekuti akakunda chaiye musarudzo iyi ave iye anotungamira nyika. VaChamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakazivisa kuti vaMnangagwa ndivo vakakunda izvo zvakatsinirwa nedare repamusorosoro munyika reConstitutional Court. Vamafume vanotiwo nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu iri kuramba ichitarisirwa pasi sezvaingoitwa nehurumende yavaMugabe, vachitiwo vemapato anopikisa vari kuramba vachingopomerwa mhosva dzavasina kupara. Zvisevera kuramba zvakabuda musarudzo kuri kuitwa navaChamisa imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kuZanu PF vagadzira chirumanzu vanoti veruzhinji vakataura kuti vanoda kuti avatungamirire ndivaMnangagwa, vachiti kugadzwa kwakaitwa vaChamisa neveruzhinji mwedzi wapera semutungamiri wevanhu kana kuti people's president hakuna zvakunoreva. Zvichakadai mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani moyo vanoti chinodikanwa kuti zvinhu zvinake munyika ndechekuti vemapato ezvematongerwo enyika vemasangano anoshanda akazvimirira vedzisvondo pamwe nevemabhizimusi vaite musangano mukuru wekuzeya kuti chii chingaitwa kugadzirisa gakava riri munyika.
Nduramo inowanikwa kana pachinge patorwa nhano dzekutanga mukutaura kuti tiri kunangepi.
dzimwe nyanzvi munyadzo zvimatongerwo enyika pamwe neupfumi dzinoti zvinhu zvicharamba zvakaoma munyika kudzamara gakava rezvimatongerwo enyika rine chekuita nesarudzo ragadziriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Neni Jonga Kandemiri, mara zvakanaka vateereri.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 14 kuLwezi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje lilanga lapho kwaqala khona izehlakalo ezacina ngokususwa kuka Mongameli Robert Mugabe esihlalweni nyaka enye. Silonda leli langa. Emashonaland Central bathi bafuna umkhokheli wabo emashonaland West umnumzana Chris Mutswanga axotshwe esikhundleni. Abenhlanganiso ye-ZCTU bachothoza inkulumo yomphathi ntambo wezenzakala phakathi kwelizwe umnumzana Kane Matema esithi uhulumende kasoze avumele abafuna ukutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo aphikisayo kanye lelibusalo elezanu PF lenhlanganiso ezigoqela abalwa impi yenkululeko bamanyana ngomnyaka odluleyo lapho kususwa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kodwa ngemva komnyaka owodwa imbono sehlukene, abanye bezisola ngokwenzakalayo ngoba impilo isilukhuni kwedlula nyakeni, kodwa abanye belokhu belethemba lokuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uzaletha ubungcono empilweni zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi isimo selizwe sesisibi ukwedlula ngesikhathi uMgabe ebusa, kuthi labo abebandla lezanu PF bathi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka kulandela ukubusa kukamongameli Mnangagwa. Umongameli webandla eliphikisayo iDemocratic Opposition Party umnumzana Harry Peter Wilson uthi sekwedlule umnyaka kodwa akula osokwenzakele ngoba abantu lokhe bedubeka njalo izithembiso zenguquko lokhe zingafezwanga. Uthi abantu abaningi basebenza ezitaladeni njalo inguquko abayibonayo kuphela ikwengwezwa kwenhlawulo yomthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini i-2%.
Sokufika isikhathi ukuthi sisiqalisile umnyaka omutsha ukutshintshekela i-government yethu le yeZimbabwe. Kutshengisela umnyaka usuqedile but into zangikhona lokhu ezifanana naye. Imali akakabuyi ebhenki njengokukhuluma kwabo bathi after 30 days yosebenzise i-election iziphele kuyaba le mali ozimali zonke ebhenki. Bathe imali zabuya kuzatshintsha umsebenzi uyaqalisa. Into eqalisile ukufaka izimali zabama 2% le. Yi sikhatha zabantu bese wonke umuntu kodwa osebenza eZimbabwe usebenza e-streetini.
Osakhulayo olilunga le-MDC umnumzana Decent Bajila uthi isifundo esikhulu esesiphume ngemva kwalomnyaka ikuthi umbuso akulunganga ukuhluthuna ngoba impilo kaZulu isisesimeni esibi ukudlula nyakenye.
Isifundo esiqhathekile esihlangane naso kulento ikuthi umbuso noma abawuphetheyo bewuphethe ngendlela embi okungakanani akulunganga ukuthatha ngendlela yesisotsheni indlela yesibutweni.
Laloba amabandla aphikisayo kanye loZulu jikelele bekhala ngokuthi akula lutho oseluguqukile ukuze ilizwe lilunge, amalunga ebandla lezanu PF athi ilizwe selilokuthula kanye lokukhululeka. ekukhulumeni lentatheli ye Studio 7 unkosikazi Melinda Mbambo olilunga lezanu PF uthi umahluko omkhulu ukhona elizweni njalo sekungcono kulalokhu okwakusenzakala ngesikhathi sika Mongameli Mgabe
kuthi tisizo ku free ngoba kathi sizimota sezihamba free akusara roadblock ukuthi uzakuthi umise lapha ku roadblock uthi lapha umise ku roadblock uthi lapha umise ku roadblock kodwa lento yakhona emiselwa kayikhaya
abantu baqhubeka bebotsha besetheswa amacala okusola uMongameli Mnangagwa njengalokhu okwakusenziwa embusweni kaMgabe kodwa umnumzana Henry Sibanda ongumlandeli webandla lezanu PF uthi okwamanje sekulokuthula okukhulu elizweni njalo abantu sebekhululekile ukuthi benze abakufunayo
imeja achievement engijabulisayo ipeace. He is always preaching ipeace, peace, peace. So kathesi ungananzelela wonke umuntu ungayenza noma yini ayifunayo kakula mntu omnqabelayo. So there's a freedom of speech and fairly freedom of everything. Okwesibili la umthetho ngokwawo kuyalandelwa sibili ngendlela. Yes, kulama challenges economy iwangana asasiyithelela kodwa ngokubona kwethu sibona ngani we're moving to the right direction because kukhanya ngani izinto zilokhu eziguquka kancane kancane.
UZulu waphuma ngokuningi esiyahlangana lebutho ukuthi bancedisane ukususa owayengumongameli umnumzana Mgabe ngenyanga yonale kaLwezi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Selokho sekudaba lunye sokungumnyaka opheleleyo wayengumongameli welizwe umnumzana Mgabe ekhutshiwe embusweni impilo isilukhuni asizweni kathesi ukuthi uGibson Bebe uthini yena ngalolu daba.
Umbuso kaMgabe wawusuleminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa yena ngokwakhe seleminyaka engamachumi ayithoba minwe mili lantathu ekhuluma leStudio 7 ecingweni omele wange central ukudayela eParliamente umnumzana Fortune Molokeli oyebandla leMDC uthe isinqumo sokuthi baphatheke kususeni uRobert Mgabe sabuya kwindlela yokuthi ilize kubekele phambili.
I think the position yethu is very clear ukuthi we really wanted ukuthi as part of the process of transition in Zimbabwe forward. Wakuqathele ukuthi yonke imizamo yayikhona ukuthi ubaba Mgabe asuke esikhundleni ibe khona. So thina as MDC we do not regret ukuthi we supported the process yokuthi Mgabe asuke kupower. It's just a step in taking Zimbabwe forward.
Kodwa kunjalo iningi lababandla aphikisayo litshengise ukudaniswa indlela uhulumende kaMnangagwa ephula isisekelo sokumanyanisa uZulu weZimbabwe esabakhona mhla amabandla atshiyene evumelana ukususa uMgabe enkundleni yeZimbabwe Grounds. Batsho lokhu besola ukuhlukuluza kwezinkokheli zamabandla afana le-MDC ngamalunga engatha zamapholisa kahulumende. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-United African National Congress umnumzana Alpheus Mapranga uthe uhulumende kaMnangagwa kagcwalisanga izifiso zamabandla aphatheka ekujingiseleleni kokususa uMgabe ezazikhangele ukuthi kuzakuba nomehluko okubahlukuluza okwakusenziwa nguhulumende kaMgabe. Inhlanganiso ezivikela amalungelo kaZulu lazo ezasekela ukususwa kwaMgabe zithi uMnangagwa usehlule uZulu ngokungaphumi namacebo angahlenga isizwe. Ovikela amalungelo abatsha unkosikazi Jackie Nkomo ekhuluma leStudio 7 uthe iningi lalabo abahamba umango omude betshengisela kwakungabatsha ababelethemba lokuthi ukususwa kwaMgabe kuzawavumela amasango okuthi intsha yalesi sizwe layo nezokuthola amathuba kwezombusazwe. Uphinde wathi abatsha yebo abaqoqela iningi labantu ababebhalisa amabizo abo ekuvoteni kodwa lokhu kubuye kwabadanisa ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu eHarare.
Njengenhlanganiso ezivikela amalungelo abantu sananzelela ukuthi ukususwa kwaMongameli Mgabe kwanika abatsha ithemba lokuthi labo sebengenelisa ukuthi bangene kupolitics. Kodwa sinanzelela ukuthi ngemva kwento ezinjengokudutshulwa kwabantu kanye le-election elatshontshwayo iningi labatsha selihlela lahlithemba alisaphatheki kwezombusazwe.
Umphathi Ntambo wenye inhlanganiso evikela intsha elizweni e-Platform for Youth Development umnumzana Clarice Maduku uthe umbuso kaMnangagwa awagcwalisise izithembiso zawo zokuthuthukisa impilo kaZulu. Uthe umbuso lo uphatheke ekulondolozeni amandla awo usebenzisa ibutho.
In short, the new era has made a lot of promises that has not yet been met. Much of the promises to do with improving the economy of Zimbabwe, and that is the basis for which people use to judge and say, hey, are we really in a new era?
Imizamo yokukhulumisana namalunga ebandla leZANU-PF itshayeledwa leni ngemva kokuba iStudio 7 yaziswe ukuthi ikhulumele sebandla umnomzana Simon Khaya Moyo, yena ucingo lwakhe belungangeni. Umkhokheli wabandla le-MDC uNelson Chamisa ikhuluma emhlanganweni eMarondela uthe kusukela umgabe aze abuse akuzange kubulawe umuntu edolobheni lebutho, esithi lokhu kuqalise ukubonakala kumbuso kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kusenjalo, ngemva komnyaka umnumzana Mgabe ephumile esihlalweni, wangena umnumzana Emmerson Mnangagwa. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zisithi selitshabalele ithemba leZimbabwe entsha ezazicabanga ukuthi izalethwa yile inguquko. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Nyakenye ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe ememezela ukuthi usebeke phansi intambo zombuso, izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zagcwala ezitaladeni zitshaya impululu yenkwelo. Iningi labo lalisithi leso simemezelo yikuqala kwenkululeko ezabenza babuyele ekhaya bayiphila impilo eyayilwelwa ngokhokho babo. Ngemva kwalokho umongameli Emmerson Mnangagwa weza kwele South Africa, lapho afika wabathembisa ukwakhiwa kweZimbabwe ekhululekileyo, elemisebenzi, elemali nenhlalakahle yomuntu wonke. Kodwa ngemva komnyaka lokho kwenzekile, abeZimbabwe laba bathi ithemba kalibulali, ngoba aluba liyabulala aluba sebese baphela tu. Umqondisi wenhlanganiso ye-Phoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani Leya uthi kababoni ngitsho lethonsi lalokhu abebekhangelele ngemva kokuphuma kwamnumzana Mugabe esihlalweni.
Esikubonayo kathesi ukuthi la madoda aphethe izintambo awayenzi lutho, bazihlalele, akulalutho abaluzamela abantu. Abantu sebeze bekhala bethu Mugabe wayengcono ngesikhathi sakhe, wayelokuthi aphumaphume kusithi kungaba lezi nkinga uMugabe azame lokho akuzamayo labangani bakhe abafana laboChina.
Leyinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu, yena uthi mawukhangela ubunzima bempilo eZimbabwe ungaphose uthi bekungcono ngesikhathi sikaMugabe.
Into esiyibonayo imihlala amalanga ukuthi ilizwe lokhu litshona phansi emgodini njengesikebhe sicwila olwandle. Ngakho ambona ukuthi okwamanje nje singazitshela ukuthi ayilizwe lizavuka, mhlawumbe ngemva kwe-50 years sokuze kubusa omunye umuntu esingamazi uzobambani. Kodwa ngumbono wambona sengathi umuntu ozabusa yalizwe mhlawumbe umntwana vele ongakazali, ngoba lo mbuso okhona manje ulokhu usafana lokamgabe nalwana obuqile ubutsotsi indluzula nanani nenkani.
Umnumzana Lebani Nkomazana laye uthi kuyamangalisa ukuthi okuningi okuhluphayo manje yikho okwakuthenjiswa ngukhulumende kamongameli Mnangagwa ukuthi uzokuqeda.
Amathemba wonke ayachabalala, kuzogcina njalo kusenza abaningi abaseZimbabwe ukubana bephume bayozama ngaphandle kwelizwe ukubana beziphilise, njengoba impilo yaseZimbabwe isinzima, isilukhuni, ayisakhona ngumuntu, imali yakhona ayisebenzi, iwa ngelanga lelanga, ama-price akhuphuka ngosuku ngosuku.
Iningi labeZimbabwe laba bathi ukusilela kwemali, ukuqansa kwentengo yempahla lokudla, ukusweleka kwemisebenzi nezomnotho ezilokhu zisehla yikho okudlisa uZulu imbuya ngoluthi, kanti njalo yikho okwabenza babaleka ekhaya. Ngomelethulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguBenedictine Hlapho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso zendaba ezimbalwa zeMelika sezazise ukuba zizasekela inyathelo elithethwe inhlanganiso ye-CNN ehambise isigodlo sikamongameli Trump emthethwandaba ngemva kokuthathela incwadi zokusebenzela e-White House. I-White House yathathela unozindaba we-CNN incwadi zokungena esigodlweni sikamongameli ngemva kokuba uTrump ebuzisisiwe imibuzo ayengayifuni. Umphathintambo wezomvikela kwele Melika uMnumzana James Mathews namhla ubesemngceleni lele Mexico lapho osokuthunyelwe amasosha azinkulungwane ukuyavimba abokuza okuthiwa bayiza ngobuningi. Abalwa impi yenkululeko kubandla lezanu PF eMashonaland West bathi sebelobelele libandla belazisa ukuthi bafuna umkhokheli wabo uMnumzana Christopher Mtsangwa axotshwe esikhundleni sakhe ngoba ixabanisa abantu njalo engahloniphi inkokheli. Bathi abakamazisi ngaleli nyathelo uMnumzana Mtsangwa njalo bakhangelele ukuthi ahlaliswe phansi kudisciplinary committee kucutshungulwe lolu daba. Lokho kwenzakala kulabanye njalo abalwa impi yenkululeko abathi bafuna uxotshwe iziphathamandla zaleli bandla esigoqela uMnumzana Obert Mpofu labanye abaphiwa imisebenzi emahofisini ebandla lezanu PF. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele uMnumzana Maxim Kandla owalwa kumpi yenkululeko.
Ithi vele abantu bezanu laba abalifuna iqiniso, uMtsangwa uyabe ekhuluma iqiniso. Lakho futhi beze bemfake lakho bamfaka lakho ngamanga besithi uJabulani Sibanda wenze lokhu lalokhu lakho kungalunganga beqamba amanga befuna ukukhupha nje uJabulani Sibanda. Mtsangwa nxa exotshwa phela kuyaba le vote of no confidence within national level not i-province. I-province ingena ngaphi entweni enjenganayo? Bona nxa bele-complain apha i-province babhala i-complain yabo beyise ku-national executive beyise lakuminister wema-overdress ukuthi lokho ayikho esikubonayo lokhu kungazani kakusiphathi kuhle njalo bengikho kunational khona lapho mangaka amaprovinsi asekelana lento enjengeyona le. Amanye amaprovinsi angazitho nayo lokho eliwenziwe kasikufuni lokhu kumele ukuthi khona nxa kule nyathelo elithathwayo kuye lithathwe yi-national executives kumbe bemelele i-congress yabo kumbe bemelele bedeclare yona lekhona oko abakwenza kujabulani indaba engenzi njalo kodwa-ke iparty yona yemele ikwenze not war veterans ngoba kazenge ewonele i-war veterans. Yikho u-stop no nonsense loyana lomgabe babesithi war veterans kumbe i-army out of politics lizimele lodwa laphana. Yikho khona khona lokho and then they are still doing the same thing ngenxa yokuthi khona isikolo kasikho abalandeli into eyiye khona ebhaliwe emelilandelwe ngabantu bonke.
Kodwa kungani lokho kusenzakala khathesi isikhathi sonke lesi-ke?
Ngabantu phela labantu abangayinxa zonke kumele sibuye leqiniso khona lapho esibuye kwazi ukuthi khona yena ngiwayiphathi ngalani kayinabantu. Namhlanje kungavuka uMtsangwa nalani ngupresident bonke bakuthi vele wenze kuhle niye nguvele kade simdinga nalesi mthandayo. UMtsangwa vele iqiniso yabe limela elikhuluma njengoba liyilo lona kodwa libuhlungu iqiniso yabe likhuluma ngoba uyabe sekhuluma leli fihlo zabo ababezenza bona laba yabe baqamba.
Siyananzela ukuthi sokungumnyaka owaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe wakhutshwa embusweni. Ungathi bandlaleli linjani kathesi? Lingabe liqinile kumbe kungayenzakala okwenzakala kuqala?
Hayi, kathesi-ke selifike kumaphethelweni vele sokuzintshaka zodwa laphana ngendlela yokuthi lokho kuxotshaniswana khona laphana kuxotshwe ngapha ebantwini kuxotshwe ngapha emapholiseni. Sibona ngazani kulokuxokozela sibili lokho kusiba khona ngendaba yesizathu sepower. Ngobana lokho kwakhulunywa nguLumumba lwana kuthiwa nguLumumba kwakhanya kwangazani kwaqhaqha iparty leyo. Njengoba kathesi yona iparty sikhangelane lokuya esigodini lapho ukuthi bazake behlangana kuma-conference abona lawo ngibona ngazani khona phana bazahle beqondise izinqumo beqondise iparty kumbe beyiqinise khona laphana. Kodwa nje ngenxa yokuthi khona okwenza ixwege kathesi yikuthi yena uMnumzana uMnangagwa ukhupha abantu bokuthi khona kukhulunywe iqiniso. Sibona kubotshwa uze ubotshwe nabantu ade singabacabangile uSuperman Ntiwandzira, sibona kubotshwa abantu abaningi ngesizathu se-corruption. So uMnangagwa nxa yena exotshanisana ne-corruption ebantwini abazi ukuthi khona bagangile ukuthi be-investigate iyabe ngonanga lutho umnumzana umnanga kwa laphana ngoba ka test kayi lishiwe ngokuxoxaniswa nokwabantu bonalo bangazange sibe botshwa okwamakhetheli kwabuloko ishiwe lisikhona sitholakala izinto ezitolo sezitholakala osokushota ka test yimali bonke labo banenge abantu abazalandelela lapha sizwa ka test emagudini lapha bakhona ukuthi bafuna ukulandelela obhethi bafuna ukwenza lokho nalokho laba balamacala laba lawo uzama ukuthi bathanyele bakhuphe laphana.
Lo ngumnumzana Maxim Kandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra sixoxela ekobulawayo.
Zulu kandaba emutoko nanti ithuba. Studio 7 eye Voice of America imanyanela bemedia center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane nazo emangweni wenu. Lezi ngezigoqela ezemvelo lezenjiwayo ezifana lamatshe awe black granite. Hlanganani lathi kusasa kusukisela ekuseni ku-10:30 kusiya ku-12 emini eMotoko Hotel eseMotoko Center eMashonaland East. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele le VOA Studio 7. Lingakuthiwa yileli thuba lokutsho imibono ngokwenzakala emangweni wenu.
AbeZimbabwe Congress of Trade Unions bachothoze inkulumo kamphathintambo ogatsha olubona ngezangaphakathi kwelizwe umnumzana Kane Matema yokuthi uhulumende akayi kuvumela abatshengiselayo bemsola. Emazwini amunyethwe incwadi ethunyelwe kuntathela izindaba ephendula inkulumo kamnumzana Matema, i-ZCT ithe inkulumo kamathema yizigwenxa zomlomo ngoba iphambana lesisekelo sombuso sona esipha ilungelo kuloba ngubani ukutshengisela lapho kukhona abakhonona ngakho. Okwamanje asizweni abalaleli beStudio 7 bexoxa lo Ntungameli Nkomo kuhlelo esilwethulela lona kukhasi lwethu lweFacebook olweVOA Ndebele.
No, into leya yenzekile yokukhipha ubaba Mugabe ibe ingasinto yokuthi ijabulise isitshaba seZimbabwe, mara iyo into yokuthi bazijabulisile bona kwaphela, mara nethi kuthina abantu sathaba khulu sakhamba zonke izindawo abayisabona yonke the world abantu naseZimbabwe, ive wonke umuntu abelunga abathi siyabuyela siyenzani, so Mugabe sewukhambile zonke izinto zokuhamba kuhle. Mara mina ngelanga langu lesihlanu nge-17 November iodiya kwangina yeStudio 7 kathi no, abantu bashesha ukujabula khulukhulu MDC boba bagudu ngabakwatshela khulu kuthi ngibo bathi abalandela MDC asiyobambana nama-OVN abantu basizana ukuthi sikhiphe Mugabe. Kanti into leyo bayenzayo kusasa izoba uhlungu khulu and namhlanje sekuyenzekile. So into ekhona lapha ekhaya akuna enye into ichangile, akuna change. Mara into ekhona sivuliwe amehlo or ingqondo ukuthi sibonile ukuthi sometimes umuntu simuthi lo muntu nguyo vedayo mava mkhipha, siyabona zonke izindlela zakhe kufana la yenkosi leya uSawulo. Abantu bathi bafuna inkosi eyitsha, bafuna inkosi eyitsha, unkulunkulu wabanikeza. Mara umuntu lo ayenza izinto ezimbi khulu. So nyamuhla nje siyo into iyenzeka lapha eZimbabwe.
Sithathe umlaleli wethu owesibili, mbona ngubusani isibanda. Sungenile kuhlelo akusiphe umbono wakho ngendaba esingayo lamhlanje.
Ayi indaba le lamhlanje ngoku mina ngokubona kwami utshintsho olukhona angilubone. Ngibona nje lokho kufana ngathi nje utshintsho olukhona ngoloku ithuswa kwamapholisa endleleni ayesebenza kakhulu ukubhekenga sithathela abantu into zabo laba ababuya ngapha bole ngaphandle kwezwe. Kodwa ngaphandle kwalokho akukho vele gomo esingathi khona ukuthi impilo ekhaya. Sibona nje lokho vele udubo lusiya phambili. Futhi okwamanje kuwethu ngoba sibona labantu nje babedijula nje egcekeni, into esingakaze siyibone nje isenzakala egcekeni kodwa sayibona nje manje embusweni kamongameli uMnangagwa, kudijula abantu. Mina ngedwa nje ayikho nje into engiyibonayo Nkomo ejintileyo, ngibona nje abantu lokho ebesokola besiya phambili. Siyabona ukuthi nganxa kufanele ukuthi ilizwe phela ilizwe lilungiswa ngeqinisa Nkomo. Iqiniso futhi libalulekile ukulungisa ilizwe, kodwa ilizwe angeke lilungise ngamanga abantu bekhuluma into okungalona iqiniso. Ayikho nje into ezathinta futhi labatshala izimali kunzima ukuthi bazoya laphaya ekhaya ngenxa yokuthi kwakhona upresident uNandaku ukuthi hey, iZimbabwe ivulekile.
Sikhangele bayaloba ke abalaleli ekhasini lethu leFacebook lapha, bathini kulo Bernard Sifanda? Uthi wena siqinisile isitsho sabadala esithi ithemba kalibulali, ngoba ngabe liyabulala bekuzosala kungela muntu eZimbabwe. Sonke sathi sikubona lokho, saba nalo ithemba lokuba kuzoba lotshintsho, kodwa konke lokho sokuchabalele, akula tshintsho olukhona. NguBernardike Sifanda. Abasanda siqhuma sikuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni uhlelo lweStudio 7 elilethulelwa litshaya elidala uGibbs Dube, kodwa eliluphathelwe yimi, indoda yakonkomo, untungameli Nkomo, Nkololokwana wamatukanduna. Lamhlanje kulilanga lesithathu, sithathe omunye njalo umlaleli uMoscow Russian Madlela. Kunjani Madlela? Hayi, siyaphila. Sixhume ukuphi nendawo?
Hayi, ngidonsa nje kulapha nami khona lapha South Africa lapha eJohannesburg.
Aha, kunjani eMzansi?
Hayi, sengiyazi zona ongathini, nathi sami impilo sisi elakithi kunzima kangaka.
Kwehlula imbuzi ngekhisimusi, ukhala kusizi baba, yathe me kwehlula inqamu yangena kuphela.
Hayi, kunzima kunzima msakazi. Hayi, nathi sathi nami nje ngizayo, nami ngomunye impela wayeseka la nabantu namasosha la ngesikhathi siyathi ibhale uRobert yabo.
Usawasekela yini la namuhla?
Lakithi lizi hayi lizothuthuka ngendlela esimanga, kodwa ke hayi konke hayi kwakungamaphupho nje angazange afezeke.
Kuyini kahle kahle owakukhangelele okungakafezeki la namhlanje?
Ayi, thina kahle kahle besicabanga ukuthi sinzi nathi sisasingabantu abatsha, sicabanga ukuthi mhlawumbe kuzovuleka abone amathuba emisebenzi, nathi sikwazi ukusebenza emazweni akithi yabo, sikwazi nathi ukuthi siseze nathi amaphupho wethu yabo. But konke nje hayi akuzange kwakwenzeka yabona, ngoba manje abakhala abadala izinto ngathi ziba waste. Manje konke emashopu kakhuphuka, isiweli yaphela, isekho ebonto enja. So besicabanga ukuthi nje kahle kahle mina ngokubona kwami nje ngicabanga ukuthi kahle kahle yonke nje le government ekhona laphayana, i-ruling party ezanu phiwe yonke nje bayafana labantu nje, bengifisa ukuthi ngabe kwenzeka kube leyiqembu elingakuthatha leyambuso weZimbabwe.
Kodwa umbuso uthathwa ngokhetho, Madlela, lwabuya ukhetho lusanda kwedlula kwehlula yanqoba njalo iZanu PF. Angithi kunjalo?
Hayi, kunjalo mfakazi, kodwa phela mina ngokwami ukucabanga angiboni mfakazi ukuthi yanqoba mpela ukhetho iZanu PF. Hayi, ngoba nje vele bahleli benazo indlela zokunqoba bona, kodwa hayi ukuthi abantu babavotele.
EMzansi khona ngapho kuyaphileka ngcono yini kule khaya?
Hayi, kuyaphileka khona ngoba siyazama manje, ngoba la manje sekungcono ngoba ebhode lana.
Yebo ke, sibonge untungameli Nkomo obexoxa labalaleli beStudio 7 ngodaba lokususa kwamongameli Robert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ophelileyo ngalesi sikhathi. Sikhangela njalo ukuthi impilo isinjani lokhe wasukayo esihlalweni, okuyilo udaba esiluxoxa ku-Live Talk Diaspora Forum yona elandelayo. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.